kazuvai mhuri yavarimi navanogara mumapurazi munyika yedu yezimbabwe tinotenda vatambi vatirerutsira shoko recoronavirus ini ndinoitwa dr shingai jaravaza ndakamirira commercial farmers union hutachiwana hunonzi coronavirus hunoparadzirwa zvinyore uye zvakanyanya korona inokonzera vamwe kunyanya chembere neharawa kuti varware zvakanyanyisa dzidzo yatawana kubva kunyika dzakati tangira kusvikirwa nechirwere ichi ndeyekuti vanhu vanorwara zvakanyanya ava vane serious illness vanokwanisa kuwanda kusvika vakurira kugona kwenzvimbo zvipatara nemakiriniki nevanhu vanochengeta varwere manesi navana chiremba sezvo tinovimba nemi vabereki kuti mudzivirire kupararira kwechirwere ichi tose tikabatana pachinangwa chekudzivirira tinokwanisa kuwana kuchengetedzeka kwevanhu vose hurumende yatiisa palockdown vari kuedza kuti tibatsirane kumisa kupararira kwechirwere ichi mumapurazi edu mumadzinza edu nemunyika medu mabvunza kuti ini ndingadii kuti ndibatsire kudzivirira kupararira kwecoronavirus mufunge zvinyore kutanga ngatinzwisisei mhando dzachinoparadzirwa nadzo chirwere ichi tumadonhwe tunobuda pakukosora nokuhotsira nditwo tunoparadzira uye kana iri pamaoko nepabata maoko inopinda mumuviri patinobata kumeso maziso mhino nemiromo yedu hama garai makaparadzana nevamwe itai distance inobvira pa1 meter asi 2 meters iri nani ngatisabatanei maoko pakukwazisana kana parufu nekuti maoko aya anoparadzira utachiwana uhu kwazisai nekuuchira kana kusimudzirana maoko chikurusa musabata kumeso gezai maoko nguva dzose musamirire kuti asvibe zvinooneka shandisai hand sanitizer inokwanisa kunge ine 70% alcohol kana 1% bleach asi shasha kugeza nesipo shandisa sipo ichiita furo mumaoko uchikwiza ugokwiza zve20 seconds zviratidzo zvikuru zvinosanganisira kupisa muviri kuperezeka simba nechikosoro chisina gararwa vamwe varwere vanoratidza nekurwadziwa muviri yose kuvharika mino madziwa anoyerera kurwadziwa nepahuro kana kuita manyoka iwe kana une zviratidzo izvi zvibvise pane vamwe zvichengetedze uri wega hama dzako kana shamwari ngadzikuunzire chikafu nemvura vosiya pamukova kana mukakosora kana kuhotsira itirai mugokora kwete muruoko kana mune chikosoro zvikuru muri pane vamwe pfekai dziviriro mukapfeka dziviriro yemapepa kana mukashandisa tishu zvirasei musazvishandise zvakare zviri nani kutozvipisa pamoto hama mukaona kufema kwava kukunetsai chayai nhare dzemahara dzinoti 393 kana 2019 ndadzokorora 393 kana 2019 itoll free inhamba dzemahara kana mada kushandisa WhatsApp vabatei pa 263 714 734 593 that is plus 263 714 734 593 sezvaitaurwa navapo mukondo upenyu hwenyu idambudziko remwoyo wedu ndatenda hama dzangu zvichengetedzei panguva ino yakakosha.